Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina, Gunyana 22, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We remain indebted to the Saldic region and African Union as well as other progressive members for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations.
Vasikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura.
Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vonyora tsamba mujeri vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munyika moita gakava rakakura panyaya yekuzvipira kwehurumende kurwisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura nhasi pamberi pegungano reUnited Nations vachikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Asi vakatemera zvirango izvi kusanganisira America neBritain vanoti zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavo vanotyora kodzero dzevanhu, kwete munhuwo zvake. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pegungano iri sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vaMnangagwa vakurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress. We remain indebted to the Saldic region and African Union as well as other progressive members.
Zvirango zviri kukanganisa zvakanyanya budiriro munyika. Zimbabwe nyika inoda runyararo. Tinoda runyararo uye kuti tinoda kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zviga zvatinopiwa.
Mutungamiri wenyika audzawo gungano iri kuti akwanisa kuunza utongo hwejekerere munyika. Asi vamwe vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vakaita sava David Siampondo vari muno muAmerica vanoti muZimbabwe maberekera ingwe.
Chinangwa chevana veZimbabwe chavari kuendera kuNew York kunonyunyuta, chinangwa chekuiswa musungwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika kwa Job Sikala, va Godfrey Sithole nevamwe 16 vekunyatsime. Uyezve chinangwa chekuti sarudzo muZimbabwe ngadzinge dziri pachena pasina kumbunyikidzwa uye pasina zvemhirizhonga kurohwa kumanikidzwa, uye zvichabuda musarudzo ngazvive zvisina gakava.
Panyaya yedzidzo vaMnangagwa vati Zimbabwe yabudirira kuvandudza dzidzo uye vakati hurumende yavo ine zvirongwa zvekuti vanhu vadzidze pachena.
My government is equally providing quality, inclusive and accessible education through the rollout of a phased free primary school education system. The Transforming Education Summit during this high-level week is a timely and a welcome development.
Senyika Zimbabwe yaparura chirongwa chekuti vana vari kuprimary vaende kuchikoro pachena. Tiri kuita izvi muzvidimbu uye tinoda kupa vana dzidzo yemhando yepamusoro-soro.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vati
Ana vanokudarika milioni vakasvika pakudropa out kuzvikoro kubva pakataka nyaya yeCovid-19 vazhinji iri nyaya yeurombo. School fees ari kuchajwa nemari isingakwanise kuwanikwa nevanhu vazhinji. Education yemuZimbabwe ichinzi iri one of the most expensive in the world, tichitarisa report yakaitwa neveworld remit musuno uno.
Apo vamunangagwa vanga vachitaura chimwe chizvarwa cheZimbabwe vazvaringeni Samuel Chasi vebato rePeople's Patriotic Party vange vachiratidzira vari panze pemuzinda weUnited Nations.
Tazvimisira kuti tikwanise kuita citizen arrest kana tivhumidzwa toita zvatinokwanisa. Mutemo uri kuZimbabwe hautibvumidzi kuti tiratidzire. Vana vechikoro kuZimbabwe vakaratidzira vanosungwa. Vashandi vehurumende vakaratidzira vanosungwa. Tikuona musuno uno vana veUZ vachisungwa vakavharirwa. Vana Jobsikala vakavharirwa. Vana Mary Chiyenga ati vazodumburwa ruoko nenyaya yemabasa akadai so.
Vachitaura nezvekuratidzira uku, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vatiwo
tinei nekuda kuratidzira kwavangaita ikodzero dzavo maringe nemurawo wenyika ino kana kwenyika yokwedu. Vanhu havarambidzwi kumhanyamhanya kana vachida kumhanyamhanya nokuratidza havo hazvinei nesu hazvimise urongwa neprogramu dzapurezidendi izvozvo hazvina kana nebasa rese kuhu.
Musangano uyu wakatanga nemusi wa19 Gunyana uye uchapetwa musi wa26 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Amai Ellen Sikala, mudzimai wemumiririri weZengeza West mudare reParamende, vaJob Sikala vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekutyaira motikari kudivi risiriro. Vasikala vari mujere kuchikurubhi vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiramba kuti zvine chekuita nekumbunyikidzwa kwevanopikisa. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Gweta raamaisikala vapaida moyo saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati amaisikala vauya kudare nemasamanisi nekudaro pange pasina chikonzero chekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Mukati medare vanzi ivo vadzoke musi wa19 October kuti nyaya yavo itange kuparurwa musi wa19 uyu. Sinzi vanga vauya ivo through a summons letter zvichireva izvo kuti pavakasungwa vakangopiwa notice kuti munhu yavo kuti musi wakati vachibva kumba. Panga pasina chikonzero chekuti tiite mabail proceedings. Saka vachadzoka ivo kudare musi wa19 pachatanga nyaya yavo.
Vati nyaya iri kupomerwa amaisikala inyaya diki uye vanogona kubhadhariswa faindi kana vachinge vabatwa nemhosva.
Mutongo wenyaya iyi usually it's a fine. Inyaya usually dzinoperera kuroad kana kuti dzinoperera kupolice station munhu achinge angobhadhara fine. Hakuna kwako kuchinji kwadzinoenda, asi kana munhu achinge aramba semaitikiro azviri kuitwa muti maisikala vari kuti ai mhosva yamuri kundipomera handiizivi inouya kudaro kuti dare richiparura chokwadi chezvazvo. Kana vachinge ndokuti vabatwa nemhosva vanokwanisa kunzi vabhadhare fine kana kuti vanokwanisa kutongopiwa suspended sentence kunzi vaende kumba.
Vange vachichuchisa panyaya iyi ndimuzvare Polite Chikiwa namuzvare Polite Muzamani. Mutongi ange ari amai Evelyn Mashavira Kure. Vachuchusi vari kuti amaisikala vakatyaira motikari kudivi risiri iro munaseke road. Amaisikala avo vakasungwa vachienda kujeri rechikurubhi kunoona murume wavo vari kuramba mhosva iyi. Vari pakati pevamwe vanhu makumi masere nemumwe vakasungwa nemusi wechipiri apo pakatangwa chirongwa chemapurisa chekusunga motikari dzisina manumber plates nemamwe magwaro. Murume wavo vasikala avo vari muusungwa kwemazuva anodarika zana kuchikurubhi vanyorawo tsamba kuruzhinji rweZimbabwe iyo yapiwa Studio 7 nemagweta avo. Vasikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura. Vatenda vemhuri yeZimbabwe nekuvarangarira vari muusungwa vati chido chavo kuti munyika muve nemufaro kumunhu wose zvisinei nekuti wabuda mumba mani. Munemonyaya kumatare nhasi, dare rarasa mutongo wemwedzi gumi nemina wainge wapiwa imwe nhengo yebazi revechidiki muTCCC vamakomborero haruzivishe nedare raMarch Street pamhosva yavaipomerwa yekukonzera mhirizhonga. Gore rapera dare raMagistrate muHarare rakabata vaharuzivishe nemhosva mbiri yekukonzera mhirizhonga pamwe neyekuramba kusungwa, uye vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina panyaya mbiri idzi. Asi vaharuzivishe avo vaimirirwa navakosa muve veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakapikisa mutongo wedare iri nechirango charakapa izvo zvaraswa nedare repamusoro nhasi. Kwamutare, dare reHigh Court nhasi rarambidza Chipinge Rural District Council kudzinga vagari vekumaruwa ekwakondo kuwadi 16 uko kwairi kuda kuvaka Growth Point. Gweta revagari ava muzvare Pegita vagadza vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa nedare unoreva kuti hapana achakanganisa vanhu ava pakugara kwavo.
Zvazvinongoreva ndezvekuti hapasinei tingati arbitrary eviction isitwe kana kuti urbanization, because changa chirinyanya kunetsa kondo iurbanization yecommunal area yekuti council yanga yakuda kupega mastands, vamwe vacho vachitopinda mudzimba dzevanhu, vamwe vachitonzi havachagadziri matoilets any developments. But papasina kumboita time yekuti vanhu vanogara pasi kuti zvinorevei kana uchiti hanhu chavaki toilet pamba pangu.
Mhuri dzinodarika mazana mashanu dzange dzatopiwa magwaro ekuti dzibve panzvimbo iyi, izvo zvakazoita kuti vakwire kudare vachipikisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Dzimwe nyanzvi mune zvematengero enyika dzinoti nguva yave shoma yekuti kuganhurwa kwemiganhu ine chekuita nesarudzo kana kuti delimitation zvinogutsa kubudirire sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Rimwe remasangano ari kushishikana ndere Veritas rinoongorora kufambiswa kwemabasa mudare reparamende nekuongorora kutevedzerwa kwemitemo. Vachitaura neStudio 7, mutauriri weVeritas vaValentine Maponga vati miganhu yakapetsera kutarwa muna 2008 nekudaro pane basa guru.
Komisheni yeZeki tinoona kunge yeneke yakupererwa nenguva pakuita basa rayo rekutarwa kwemuganhu. Zvavari kuita varikunge varikuratidza kuti vasa nenguva shoma kuti vakwanisa kupedza basa iri.
Vati pamitemo miganhu inofanirwa kunge yaganhurwa mukupera kwandira gore rinouya. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaIan Makone vatiwo vari kushushikana nechinono chiri kuitwa neZEC.
Nguva yashara yasara yavhery tight nekuti izvo zvinoita kuti titange kufunga kuti mumwe musi havasi kuda kuti delimitation iitwe pagore rekuti here pamaelections ari kuuya.
Vachitaura neStudio 7 vaSolomon Bobosibun vanoshanda neElection Resource Center kana kuti ERC vatiwo pari zvino hazvisi pachena kuti kuganhurwa kwemiganhu kuchaitwa nenguva here.
Tingazive kuti electoral commission kana kuti boka rinoona nezvesarudzo rave papi panyaya dzedelimitation, asi chinobuda pachena ndechekuti tine nguva inosvika iyo ndofunga kutanga kwaJanuary 2023 kuti tinge tichigona kuzoshandisa maboundaries angagadzirwe patsva.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vari kukurudzira ZEC kuti parure chirongwa chekutarwa kwemiganhu nguva iripo.
Kuti preliminary report ravo kana mareports avachabudisa ayo zvakare anoenda kunoapprovewa anoenda kunoongororwawo nekutariswa dare reparliament izvo nemutungamiri wenyika, iyo zvinova zvakakosha. Saka tide kuti maprocess mamwe akaita seiwayo azojambwa nekuti panenge pasina nguva. Saka tikaramba tichivakurudzira kuti dai waro vakasvika kuparura chirongwa ichi.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission ZEC vaJasper Mangwana vati komishini yavo iri mugwara.
December tapeza basa remika.
Vamangwa na vati?
Nyayaku chikira zunizo na utikomikeni ili on track pamdorope plani yedi ya tati na yedofina takata maastikoja mashishi itikof matitektaz mbeni kwa zunishi teknika wiki ili kuitika background ya kume pansipo basiria na takaita uweze kare magoma engagement za changa ishita zirimati pamazo mashu mashu matakatarisa anasika kuma districts ma local authorities takato engage local government taka engage yukune matamziko mashishi kutu ma local authority anga ishita uzeta mawazi makanikisha uweze rekata tuwe zeri
mutauriri webatole za NPF wa Christopher Mchangwa vati nguwa ichipo yekuti basa iriri tukene mashu
sakapati ine gorene me imuemwe zino rauza yekuti president wazo funga kuti election iwe mtisi wakati saka deti hili ndera president daya mambo wasira ndewa wani pamtemo mnika mnum constitution ndiwa vega wanuta roti deti ni my elections musu wakati
kana zeki kakundikana kutara miganu inenguwa mutemo unoti sarudzo za 2023 zinoitu kwa kuchishandiskwa miganu ya kashandiskwa pasarudzo za 2018 iyo ya inge ine mutauro wakanyanya sezo vano pikisa vai itijaitu kwa shahida kupasa NPF mukana wakakura we kukunda ndaka mira studio 7 Muharare ndini Rutendo Mawere.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvatanga kuenda neuwandu hwazvo kunyika dzakapoteredza zvikuru kuBotswana kunotenga zvinhu zvekudya nekutengesa. Izvi zviri kukonzerwa nekudhura kwezvinhu munyika. Ongororo yakaitwa neWorld Bank yakaburitsa pachena kuti Zimbabwe ndiyo nyika inonyanya kudhura zvinhu zvekudya pasi rino. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Kazhinji kana mitengo yezvinhu ikaramba ichiita chamuramba mburi munyika, vanhu vanoenda kunotenga kuBotswana, Mozambique, South Africa, uye mazuva ano vakavanda vari kuenda kuZambia uko kune upfumi hwagadzikana kupfa zvakagadzwa vaikainde ichirema semutungamiri. Muzvare Margaret Mashayamombe vanogara muguta rePlumtree vaudza Studio 7 kuti vave kunotenga kunze sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichikwira.
Nenge tichidawo kuti titenge seti tichengete tichibatsirawo mhuri
Vanoti vanotenga zvinhu zvavo kupera kwemwedzi wega wega muguta reFrancistown iro riri chinhambwe chemakiromita asingadariki zana kubva muPlumtree. Mumwe anoona kuti zvakamurerukira kutenga muBotswana ndiamai Cecilia Muzane namo avo vanoti vanotenga zvinhu zvakafanana nemafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa, majarini uye mukaka wehupfu nezvimwewo kana pagore.
Kwa sununguka kupinda mBotswana nekubuda nekuda kwemutemo yakachinja
nekumbobviswa kwakaitwa mitero yekupinzwa zvinhu muZimbabwe nehurumende vati kutenga kunze kuri nani sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro yakaderera muBotswana.
Tinotibatsira nekuti dzimonguva zvinhu zvatinenge tatenga nemutengo wainge uchitaurwa paboda zvaitiremera mabhizinesi edu anga asingafambi mune zvakanaka.
Muna Chivabvu, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakabvisa mitero pane zvimwe zvinhu zvinotengeswa kunze mushure mekunge vanogadzira zvinhu munyika varamba kudzikisa mitengo. Zvakanzi zvinokwanisa kupinzwa pasina mutero zvinosanganisira mafuta ekubikisa, upfu, mushongo wemazino, sipo yekugezesa, mupunga nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dziri kuyambira kuti danho iri rinogonawo kupa kuti makambani emunyika avhare nekugumura vashandi. Studio 7 yaita ongoro yayo yaratidza kuti chigubhu chemarita maviri chemazuva Orange Crush chiri kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi mashanu muzvitoro zveBotswana, asi muZimbabwe chinwa ichi chiri kutengwa nemadhora matatu ekuAmerica. Chigubhu chemarita maviri chemafuta ekubikisa chiri kutengeswa nemadhora matatu nemasendi maviri ekuAmerica muzvitoro zvekuBotswana, asi munyika chiri kuita madora mana nemasendi masere kuAmerica. Nyanzvi munyadzo upfumu yevari mudzidzisi wezvemabhizinesi pachikoro cheGaborone University College of Law and Professional Studies vaThomas Mzavadzi vati Zimbabwe nyika inodhura zvinhu nokuda kwemabiriro eupfumi hwayo hwakaita manyama abire nerongo.
Nao ombe iri popa mazimba bwenza wachibwa kumusha wachia oso tenga mu Francis Town. Vano tatisa quality ye grosa riku musha kuku Zimbabwe ne grosa riku no kubotswana wa Francis Town. So vano nare botswana riji rire bit quality than riku Zimbabwe.
Vamu zavazi vati kugarina mapanza kwa veri mive mu Zimbabwe. Uye hondo ya kurwiswa kwa Ukraine Russia zwa kupa kuti Zimbabwe kundikane kuwana chikafu chakakwana. Vanamuzina business vekubotswana vari kutarisira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvichaenda kunyika isenzo kusouth africa kunoenda vakawanda kwave nedambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi ropa kuti vanhu vapedze mazuva akavanda vakamirira kubatsirwa pabedbridge border post. Ndakamirira studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotengesa hembe muSouth Africa vanonzi vamira kutenga kubva kuChina nechinangwa chekuda kusimudzira zvinosonwa munyika mavo. Asi vanotengesa hembe muzvitoro ava vanoti havasi kuziva kuti vanosona hembe munyika iyi vachakwanisa here kugadzira dzinokwana. Hembe dzakawanda dzave kutengeswa muSouth Africa dzine mureza wenyika iyi. Nyika iyi yange ichitenga zvikamu 50 kubva muzana zvehembe kubva kunze kwenyika. Vamwe vakuru vehurumende yeAmerica vanoti danho rakatorwa nezuro nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin rekudaidza mamwe mauto zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 munongedzo wekuti mauto avo ari muUkraine ari kutatarika. Asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo kudaidzwa kwemauto akawanda nava Putin uku kwave kupa kuti vanetsana nevamwe vanhu vemunyika mavo vasiri kufara nehondo iyi. Vamwe varume vechidiki vanonzi vari kuedza kutiza muRussia kuti vasamanikidzwe kuenda kuhondo. Vamwe vakuru muhurumende nchati rekerera. Munyika maita gakava panyaya yekuti hurumende iri kuita zvakakwana here kurwisa nyaya dzeuori. Izvi zvinotevera kufushunurwa kweuori unonzi waida kuitwa mukutengeswa kwemacomputers nemalaptops nemakambani anoti Blainert Investment neMID and Computers. Zvinhu izvi zvaida kutengeswa nemari yakawandisa zvikamiswa nebazi rezvemari. Pakatorwa mhiko vamunangagwa mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabvu vaRobert Mugabe nemauto, mutungamiri wenyika vamunangagwa vakati donzo ravo guru raive rekurwisa uori. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye mutauriri webato rinopikisa reNCA vaMadok Chivasa. Totanga kunzwa kuna vaDzikiti.
Hurumende haisi kuita zvakakwana tikatarisa panyaya iyi yakapedzisira kutya yemuparamendi. Inoona kuti hurumende haisi kuita zvakakwana bhekuti pakanga pabuda nyaya iyi yekuti makambani ayapuwa tenda vachichanja mari yakawanda. Ndopa zvakatozoonekwa kuti makambani aanodyidzana nehurumende kubva kune kudhara vane zvi zvakawanda vanopuwa mari kureserve bank. Inopuwa makambani aya vane matenda akawanda mamwe anoitwa kubhindura mamwe anoitwa avanenge vachipuhwa nehurumende nemaparasaira nemamwe maparasaira zvakaita sena tohwani. Saka obviously kuti kwai nhasi vazobatwa kapamwe maybe zvinokwanisaitiwa mistake kauti vanhu ivava vazobatwa. So hatingati hurumende ndizvo zvakakwana zviri kutoratidza kuti pane uori hwakawanda ende panoda kutoongororwa kuti makambani isinga nemakambani aya matenda zvaaimbopuhwa kudara vava vasingaiti here zvinhu zvakafanana nizvozvo kuti vanochaja zvinhu vachiita mari yakawanda kana kuti vaitombosupply here zvinhu zvacho. Havachina confidence manje kuti titi hurumende inde maminga ayo avanoshandisa mastructures avanoshandisa ekuipa matende wayo anenge achipa zvinhu pachena zvisina kurapire mukati.
Toya kwamuri vaDzikiti, muri kuona sei zviri kutaurwa navachivasa tichitaura nyaya dziri kupomerwa mamwe makambana vachitivo hurumende haisi kuita zvakakwana?
Ndatenda hangu nenyaya iri mudariro yatirikurukura nemamheru muri yezimbabwe zvinoba masura zvakanaka mumatuyi mana nyika yamuri Inoti hurumende yeZimbabwe inoguidwa neState Procurement Act. TheState Procurement Act ndinoguida magovernment departments pavanenge vachiita kutenga zvekunge vachishandisa muhurumende. State Procurement Act ine matenders akasiyana-siyana ari muzvikara zvakasiyana-siyana. Kune maformal tenders, kune maspecial formal tenders, kune macompetitive tenders. Matenders ega ega ane marequirements ezvaanoda kunge zvichiitwa. Ndinoona pakuti matenders isisi narasenzeswa pamabhidzi iwaya tovanezwa muparliament aya vakanga itwa zveprocedural rejani asi patinozoonawo manje pane yazouya nereserve ichibva kuresistance dabai tinozonawo even if process yakadaro paine price inenge iripo inenge aimwa zilowest bid company so it is the duty of the accounting officer to have an evaluation in due diligence ikuona kuti maprices are they relating to the market price pakaizvi zvino zvakazvishayikwa because it was not part of the statutory instrument ethe procurement act akanga it was just a minute yakanga yacirculata circulation from the reserve bank saka that circulation from the reserve bank does not override the State Procurement Act in this provision saka ndipanga paine nyaya yahombe saka in terms of nyaya yecorruption I think the government army reserve bank has got a step ahead to be proactive pakuona kuti mari dzehurumende dziri kushanda nezvinhu with due diligence and dziri kushandawo zvine mweyo here wekarudza kuti matenders aya anga achikwanisa kutwawo pane mapraices ari nani
vachivasa muri kuwirirana nezviri kutaurwa here navadzikiti
aiwa hapana kajandi kuwirirana nacho pane zvavarudzava nekuti ndofunga kuti pamwe havati kunzwisisa nyaya iripo nyaya yacho kutiamezaende kuti kupariamendi kwakasiitwa kukapuwa tenda iyoyo ndokuri kugununa vanhu kuti kana kuchitombova nestructure iri kuplaibe kupariamendi inogara pasi yobva yatenda tenda yakadaro yekuti laptop inokwanisa kunzi kwanziriuta kana kuti 9000 hazvimeki senzika izvozvo izvo because dai kuri kwanzi tida kutaura zvavataura zvekuti kai pamwe maybe pane pane nyaya yekuti munhu azoisawo tenda yekuti achitarisa kuti inflation ingakuti bari izvo hazvingamake senzika because zvafana kutaura kuti kwai pane munhu angatengesa chingwa $1,000 chichingova chingwa chinongotozikana munhu wese kuti aiwa pane chingwa chatinacho hapana chingwa chingwa chinoita $1,000 vanati pamwe maybe dai kuti kwanzi nyaya angati kwaichoita $4 tichanga tingozinodhura butinda chazodhurawo $4 manje zvinhu zvinotonyadzisa kutaura umbeti kuti uzvidzisenda ndokundonyakunyadzisa kwazvo kuti aiwaa zvinhu zviri pachina kudora ngatimbosiya vari kuzikwahe vachindo vakaona nekureserve bank vakazoramba ko vakaapruva tenda yakadaro iyoyo vanhu vakadaro iyoyo zviri pachina kuda kuita uori ende tikatarisa kana kuti mukaonawo kuti picture yeofisi yevanhu vaya vaipuhwa mari yakadaro mamiriyoni wayo mavesi kusvika paofisi chikwangwani chavo chaichachi chemungoti hapandipone musinore haisi ofisi inodizerwa kuti institution yakaita separiamendi ingaenda chinosiya mari yakadaro panhu vaita zvoti patoilet
vadzikiti
ini tinoti inini vachivasa vari kutaura zvavo but vari kutaura on an emotional point right now hurumende yacho ndiyo yazopinda its not an outsider we came and said this haasi vachingonoaya vakataura nyaya ndevagova matanga pati zvavo saka tinoziva kuti machecks and balances system because sure it has been happening for some time zvanga zvichiitika kuti matenders iwaya dzarwa zvesystem
petai chirongwa chedu vachivasa
zvaitika pazoratidza kuti kupariamendi hakuna masystems arikutaura mazviti hakuna masystems iwayo taikwa kune masystems iwayo hatingawani tenda ichipuhwa vanhu ende vanhu ava kupuhwa tenda vachiva company which is very uncredible
avo vanga vari vamadhoc chivasa mutauriri webato reNCA muhurukuro yavanga vachiita navagilbert dzikiti iri nhengo yezanu pf ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 muchirongwa chedu chelivetalk na8 pm nhasi tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuunited nations general assembly kunew york nhasi Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutuma mashoko kustudio 7, shandisa hii WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa yedu ya pera tuongo tarisa misoro ya naudzedu za nasi. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations. Mumiririri wezengeza West mudare reparamende vajob sikala vonyora tsamba mujere vachiti vari kushungurudzwa nezvematongerwo enyika. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.